mutevedzeri wasachigaro vezek varodni nkiwa vaudza studio 7 kuti kukurumidza kuendesa mapepa kuzek kwakanaka pane kuda kuzoita chipata pata musi wekupedzisira
kudzira ma candidates kuti vaende kuma office edu ezek kana kuenda pa website pedu vo download ma nomination forms vatumira kutira kuti tiwane nguva yekunyatsoko acherechedza kuti zvose zvakati tsedzerere
mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vati sezvo bato ravo rakatopedza kusarudza vacharimiririra vakagadzirira kuitwa zviri kudiwa nezek mashoko avakiwa anouya panguva iyo mamwe mapato anopikisa munyika achiri mubishi rekutsvaga vachavamiririra mutevedzeri wemunyoro anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa recitizens coalition for change amai ellen chiri yedenga vanoti vangosara nekugadzirisa zvinhu mudunhu reharare chete
sara harare yatiri kupedzesa mazuva mashomanana ari kutevera asi kwatapedza kusarudza macandidates titori neteam iri kutoshanda izvozvo kuongorora mabepa abva kumacandidates edu kuti vaone kuti mabepa acho akakodzera
mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato removement for democratic change vachengetai guta vaudzawo studio 7 kuti vachapedza urongwa hwavo svondo rino uye vakati vamwe vakatosarudzwa sezvo vasinai vakwikwidza
musangano wemdc takatotanga kukanda mapepa edu musi wechina svondo rapfuura enomination izvozvi kutaura kuno tiri kutoendesa mamwe tine tarisiro yekuti mapepa edu ese enomination yemacandidates edu nyika yose anofanira kunge aakuzeki musi wechitatu
mutauriri webato renational constitutional assembly vamadhok chivasa vatiwo vakapedza kusarudza vamiririri vebato ravo svondo rapera uye vakati vachange vachiendesa mapepa svondo rino
candidates edu achange achisubmita manomination forms avo nomination sati asita kuti tinge tichine shuwa yekuti kana pane zvinoda kugadziriswa zvinge zvichigadziriswa maselection emacandidates edu takapedza paweekend patabva
vajoseph makamba busha mutungamiriri webato refree Zim Congress Party vatiwo vakatopedza kusarudza vachamirira bato ravo uye vakatiwo vanenge vachiendesawo mazita kuzeg
macandidates edu vari kutimirira kuti vazoite makansera nemamembers of parliament vari kukomplita mapepa yezvino kuti vakwanise kusubmita kuthe nomination court
vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano rakazvimirira replatform for youth development vaclarice madhuku varumbidza danho ratorwa nezek asi vakatiwo vemapato vasati vapedza kutsvaga vamiririri vanofanirwa kuita izvi nechimbi chimbi kuti vakwanisewo kuendesa mapepa kuti anoongororwa pachine nguva
tarisira kuti mapato ese aya apedzerana mainternal democracies avo vachitoenda kunonyoresa paine nguva tinoziva kuti pasarudzo dzakapera dzemuna 2018 vakawanda vakatadza kunobudirira pachirongwa ichi chemanominations nekuti vaizosvika dzimwe dzinguva vaine vanhu vavanominata vanenge vasiri muvoters roll
vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiriri wenyika vari kutarisirwa kuenda kudare repamusoro kumapondera building muna samora mashall avenue muharare vari kuda kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende nesenate vachaendesa mapepa kumatare amajor street mumatunhu ose gumi enyika vari kuda kuita makanzura vanoendesa mapepa kumahofisi ekanzura akatarwa nemutungamiriri wenyika ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.